kufamba kurikuita vachina masa vachitsvaga mari zvinoratidza kuti nekuoma kuri kuita zvinhu nekuramba kuchiperera kuri kuita upfumi hwenyika kunderengenda kweupfumi hwenyika zvaakureva kuti vaakutoona nzira yavakapuhwa yokuti vagadzire nyaya yezvikwereti vataurirane neIMF neworld bank kuti vagozogona kunyatsonzi vadzorerwe nedzimwe nyika dzose dzepasi rose vaite ukama zvakare kudyidzana nenyika dzose dzepasi rose ndo nzira yavakapuhwa iyoyo asi kuya kwavakuita kunoratidza kuti vanonokerwa vari kutoona kuti sekuterera kuita upfumi hwenyika kudengenda kuita upfumi hwenyika zvotoda kuti vawane mari yokufanoshandisa nekuti iko zvino zvinhu zvatsviriridza mari dzehurumende hadzina kumira zvakanaka mari dzinobhadharwa vashandi vehurumende hadzina kumira zvakanaka vari kutotaurira nevashandi vemuhurumende tinozwa kuti vakangopuhwa maadvance $100 mwedzi wajuni zvichireva kuti mamiriro ehomwe yehurumende yavachinamasa haana kumira zvakanaka ndokusaka zvisingashamisi kuti vavatora chidanho chekufamba vachitsvaga mari
asi munoona paine chinobuda navachinamasa here tichiona kuti ukama hwezimbabwe nenyika dzekumawirira idzi hwanga husati hwatwasuka
handifungi kuti pane chinobuda nokuti vakatobvumirana nechekare hurongwa gwara rinofanira kutevedzwa gwara iri rinoreva kuti vachinamasa vasati vatombopuhwa kana kakobiri vanofanira kutanga vabhadhara mari yezvikwereti inoita 1.8 billion yavakakwereta yave mumashure yeIMF World Bank neAfrica Development Bank kana vabhadhara mari iyoyo ndokwanozotanga zvakare kubvumirana nekuda kwechirongwa chinonzi interim poverty reduction strategy pasopapo kugamuchidzanwa mari panofanira kutanga kuzadzikiswa zviga zvavakabvumirana nazvo saka zviga izvi hazvisati zvatomboitwa nehurumende yedu chiga chekuti mari 1.8 billion chinge chabhadharwa chaifanira kunge chakatoitwa kupera kwaapril asi iko zvino hurumende yakati mamiriro akaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka saka vava kutaura kupera kwaoctobe saka naizvozvo zvinochireva kuti hapana munhu anokupai mari kwavari kuenda ikoko musati mazadzikisa zviga zvamakabvumirana izvozvo
tinoonawo kuti vachinamasa vari kupinda munyika dzakaitawo sefrance sweden neuk vachisangana nevemabhizimusi nevamwe vakadaro zvingatarisirwa here kuti ndezvekutsvaga mari yekubatsira nyika pari nhasi kana kuti vava kutotsvagawo vanhu vanouya vozoisa mabhizimusi munyika yatingati investment
inini kuona kwangu ndezvekuti vanenge vachibatanidza nyaya idzodzo vanenge vachitsvagawo mari vakataura handi vakatotanga kutaura kuti hurumende yakabhoroka haisisina mari haisina kana kobiri zvichireva izvo kuti vari kupa mukana wekuti kana paine anenge anzwa senyoro ane homwe yakadzika angangovapewo mari zvakare vaenda kunze kudaro vanoonawo mukana uri wekutaura nemabhizinesi ekunze kuti vanogona kuuya vauye asi zvakare hapana munhu anotanga avamhanyira munyika ine vanhu vari kurwa vanhu vari muhurumende vari kurwisana pachavo mafactional fights aya muchirungu zvinoreva kuti panofanira kutanga pagadziriswa zvinhu zvese zvizvo zvikanyatsokudzikama nekuti pari zvino hapana munhu anouya achiunza mari yake munyika yenyu ramangwana risina kujeka.